Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurube 13, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo.
Vana chiremba vakuru vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare nhasi vachigunun'una nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara zvehurumende.
Hatichaziva kuti totangira papi, upenyu hwacho hwatotomera kusvika kwokupedzesa. Takabva kutsvirwa 53 months kumashure uko. Iye zvine zvitatsvirwa futi patava tichasumuka. Hapana kana chakabuda, zvinhu zvese zvakaparara zvemathousands akawandisa chaizvo.
Vanoita mabasa emaoko kuGlenview Complex vosara vasina pekutangira mushure mekunge misika yavo yatsva. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vatinashe Jonasi, avo vakasungwa nemusi wemuvhuro nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamiswa pamberi pedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa varatidzira pachipatara ichinhasi vachigunun'una nekushayikwa kwemishina yekushandisa mukuita basa ravo, mishonga, mari dzemihoro pamwe nekushayawo zvipfeko zvinokodzera pavanenge vachirapa varwere. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa vanga vachidarika makume mashanu varatidzira pachipatara ichi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Vange vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zviine mashoko enyunyuto. Vange vachitiwo kushayikwa kwemichina yavanoshandisa pakuvhiya varwere kuti vavarape kana kuti operation, pamwe nekusakara kwemichina mishoma iripo kwave kuvatadzisa kuita basa. Mumwe wemadhokotera anga achiratidzira aya, Dr. David Chimuka, vati kushomeka kwemari dzemihoro dzavanotambiriswa nehurumende pamwe nekushayikwa kwemichina nezvimwe zvikwanisiro zvavanoda mukuita basa ravo kwave kukonzera kuti basa ravo ribviranetsa kuita.
Tinechida mishonga yakawanda nemishina inoita kuti tiite basa redu zvakanaka. Kwazvino hatina ba mishonga yacho, asi mishonga tinoziva kuti iri available. Tinogona kuitenga nema RTGS dollar iriko, inogona kutengeka nema RTGS Zimbabwe dollar. Yes, foreign currency haiko, asi kwatipa iwo wakatipa mari ma Zimbabwe RTGS dollar, iwo komana unenge watitengesera mishonga iyoyo, wanogona kuzvitsvagira wega ma US dollars, asi vanotitengesera kuno nema RTGS dollars iwayo.
Mumwe dhokotera, Dr. Shingai Churunga, vati kuvhiya varwere kwave kuvanetsa kuita pachipatara ichi sezvo vachiti pachipatara apa panogara pasina mvura iyo yavanoti vanoshandisa zvakanyanya pose pavanoita maoperesheni. Amai Churunga vatiwo mimwe mishonga yakaita semetronidazole iyo yavanorapisa varwere haisi kuwanikwa pachipatara ichi, izvo zvave kupa kuti vaswere vakangotarisa varwere.
Tipangwa kwesterile kubvisa utachiwana hwese pamaoko. Saka pane mazuva patinosvika mvura chaiyo unovhura tap, hapana kana mvura. Saka as basic as mvura, saka kana mvura isipo you can imagine mishonga inonzi maantibiotics vanhu vanouya vane utachiwana muropa. They need basic antibiotics dzinenge inonzi metronidazole, ndo iri very basic yaane time isipo pano saka hapana zviri fancy zvatirikuda tongodawo zvinhu zviri basic mvura magloves mishonga chete chete masirinji chawo ekupa mishonga yacho ndizvo zvinhu zvatirikuchemerawo pano apa
izvi zvagumburawo mumwe dhokotera wepachipatara ichi Dr. Simukai Pesi Machawira avo vati vatove nemasvondo vakati kuti vasingaite maoperation kuvarwere vachiti pane muchina umwe chete uri kushanda pachipatara ichi pari zvino kunyange hazvo pane dzimba dzekuitira maoperation aya kana kuti matheater gumi nemaviri
kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa tinoona mizhinji inenge isipo and unozoti dzimwe nguva uri pakati peoperation waakuda chimwe chinhu chokushandisa unoona usina chinhu ichocho
mukuedza kugadzirisa dambudziko iri gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vazouya kuzonzwa nhuna dzavana chiremba ava vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo mukuita basa ravo kunyange hazvo vati homwe yehurumende yakaboka vamoyo vatiwo hurumende iri kushaya mari yekunze yekutenga zvimwe zviri kudiwa navana chiremba sezvo zvitengwa kunze kwenyika vakavimbisa kuti vachamhanya kuna gavhuna webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vajohn mangunjwa kuti vanosvitsa chichemo chekuti bazi rezveutano rikosheswe pakupa kwavanoita mari yekunze kune mamwe mapazi ehurumende vakurudzirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvipatara kuti vagare vachiuya nezvichemo nekukasika kuhofisi kwavo kuti hurumende igotora matanho ekugadzisa zvinhu nekukasika mumwe murwere angari pachipatara apa nhasi vane vanjirugoi vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzisa nhuna dzavana chiremba ava vachiti kuramwa mabasa kwavana chiremba kunonyanyorwadza varwere vavati vave kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo achizoshaya anovarapa kana vauya kuchipatara
hazvitifadzi nekuti vana chiremba ndovanotiraramisa ngavataurirane navo vataurirane navo vawirirane zvavanotaudzana kusirwa kusiya isu tichifa hazviiti mukoma
kunyange hazvo ana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa ana chiremba vadiki ndivo vanga vachibatsira varwere vanga vari pachipatara ichi kunyange hazvo vamwe vavo vatataura navo vasina kuda kutaura pamhepo vati vari kuzoshaya zvekuita nevamwe varwere vavasingakwanisi kubatsira sezvo vanenge vaine urwere hunotoda ana chiremba vakuru vane hunyanzvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatumira gurukota rinoda nezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi kuti vanozadzikise zviri mubumbiro remitemo kuti kana vachinge vatumira mauto mumugwagwa kunodzivirira kuratidzira kana kuita zvimwe zvinhu sezvavakaita munandira vanofanira kubva vaenda kunosuma dare reparamende chiripo ripocho vamunangagwa vange vave nemavhiki matanhatu vasina kuita izvi izvo zvakapa kuti gweta vari nhengo yemdc vainnocent gonese vanomirira mutare central vakumbire dare kuti vamunangagwa vauye kuzotsanangura kudare kuti sei vakatuma mauto kunomisa kuratidzira mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vagonese
hakisi chikumbiro asi toti kuteedzera mutemo nokuti muchisungo chesection 214 kana masoja achinge adeployiwa munyika mutungamiri wenyika anotosungirwa nemutemo kana achiteedzera mutemo chinova chisungo chiri mubumbiro iroro kuti azouya kuzoudza vadare zvikonzero zvakaita kuti adeploye masoja iwayo ende achitsanangudza zvakazara saka hazvina kuitwa saka patakavhura paramende musi wa29 January ndakasimudza nyaya yacho paina deputy speaker kuti ngatiedzere mutemo wenyika sezvinodiwa nevadare kuti vaite kuti hurumende nemapazi ese anosungirwa kuteedzera mutemo wenyika deputy speaker vakati vachaongorora nyaya yacho vozotaurira vehurumende kuti vaite izvozvo saka takazoona svonzonapira kuti zvese izvi hazvina kuitika tobva tazoveza point of order kuti sei vamunangagwa vasingateedzeri mutemo wenyika sei vasingateedzeri zvisungo zvavanosungwa nazvo nemutemo sezvo zviri mubumbiro nezviri musection 214 handi kuti unenge uchiita zvaunoda asi kutoti mutemo wakatarwa mutemo wakanyorwa.
Saka kuri kuti vamunangagwa vana kuya kudare kuzotsanangura. Sedare reparamende pane mamwe matanho amunokwanisa kutora here?
Zvatingangoita kungotoropodza kuti vanhu vese vazive kuti tine munhu anozviti mutungamiri wenyika asingatedzi mitemo yenyika. Hatina masimba akawanda pamusana pemanhamba edu, asi deitanga tiri kunzi tinokwanisa kuwana manhamba akakwana, zvinhu zvese zvinhu atokwanisa kutedzwa impeachment. Nekukira munhu tingateedzeri mutemo wenyika, tingateedzeri bumbiro renyika, itori mhosva inoita kuti gone kubviswa pachigaro. Dambudziko ratingangozoita nderekuti vamwe vake vemusangano wake havazotsigiri danho rakadaro. Ndozvega zvinotitadzisa. Ane pasina zvinhuvanoedzera zvepati kana zvemusangano wavo. Tadai takatoita izvokutikuramba asingaitedzera zviri pabumbiro, asingadi kutongwa nemutemo wenyika, munhu asingakodziri kuva mutungamiri wenyika.
Nhengo yeMDC inomirira Mutare Central mudare reparamende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaziyambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mutungamiri wenyika vandituma kuti ndiende kudare reparamende kunopa statement inoenderana nezviri mubumbiro redu guru remutemo rekuti kana mauto akanga aendeswa munyika kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo, mukuru wenyika ndiye anobvumirwa kuendesa mauto kuti anobatsira, anosungirwa kuzivisa dare reparamende nekukasira. Saka ndo zvandaita nhasi, ndikanozivisa dare ndikavatsanangurira kuti mubumbiro redu mune izwi rinoti promptly, asi pamutemo wedu watanga tinawo weposa hauna kunge wakatsanangura kuti promptly mazuva mangani. Saka patiri kugadzira mutemo mutsva weposa tichange tichigadzira izvozvo kuti zvibve zvadutsa kuti promptly zvinoreva mazuva mangani, asi kuri zvino zvanga zvisina kunge zvakadomwa. Asi pazuva ranhasi taenda nestatement nekuti mubumbiro redu munoti muchirungu president must cause parliament to be informed. Hamuti president ngavaende mbune. Saka president vandituma ndikaenda ndikanotaura statement yachona nekutsanangura kuti zvii zvakaitika zvakazoita kuti vange vachibvumidza kuti mauto vange vanochienda kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo.
Zvikonzero zvei zvamanga muchiudza dare apa?
Mugwaro remutungamiri wenyika rinotsanangura iro kuti mukuru wemapurisa mushure mekunge agutsikana kuti vanhu vaizviti vari kuratidzira vari kupaza zvitoro, umwe mupurisa aurawa, vanhu vakurambidzwa kufamba, migwagwa yavharwa, nekuona kuti maitikiro anga akuita zvinhu mapurisa aka hakwanisi kunge achiita kuti muve nerunyararo, akabva akumbira Minister of Home Affairs kuti vakumbire Minister of Defence, vakumbire President kuti mauto anga achiuya kuti azobatsira kuchengetedza runyararo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vaTinashe Jonasi vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Mapurisa anoti vaJonasi vakati vaMnangagwa vakamboraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu, nekudaro hapana munhu anofanira kupa uchapupu achivatsigira padzimwe mhosva dzavanenge vachipomerwa. VaJonasi vanonziwo vainge vachironga kusunga vaMnangagwa nevateedzeri vavo General Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi apo vakazosungwa paJameson Hotel nemusi wemuvhuro muHarare. Asi vaJonasi vari kuramba mhosva idzi vachitivo pavainzi vakataura mashoko aya yainge iri nguva yesarudzo, uye vaMnangagwa vainge vangori mutungamiri webato reZANU-PF chete, kwete mutungamiri wenyika. Vanotiwo chikamu chavari kutongwa nacho hachisi pamutemo. muguzi anezvenya itanonoka wandi we Studio 7 abata mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vane magweta ari kuvamirira mudare.
Vajonasi vamira pamberi pedare kuHarare Magistrates Court pamberi pamagistrate rumbidzai mugwagwa pavanga vachisvitsinzuka nyaya yavo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatuka muchirongo inciting undermining hukuru authority yavamunangadza. Mudare gweta ravo nondokozotachona Dhube kumagweta ekodzero reZimbabwe Lawyers for Human Rights wanyonyota kuti vajonas vakagariswa mumapolices over detention kana uyezve vanyonyotawo kuti vana muchuchusi maprosecutor vatuma tsamba inobva kuna prosecutor general yekuti wanga vachiprosecuta vajonas.
Majistriti vati chii nechichemo ichi?
Majistriti mugwagwa vapamutongo masikati anoaya amemanhere masikati anoaya chiti chichemo chapihwa namuzvare mandokozo tachiona Dhube hachina kusimba. Saka nokudaro vati vajonasi vazopinde mudare mangwana zvakare pandofunga pachanzvikwa nyaya dzavo dzekuchena-chena kuti vapihwe dheo. Parizvino ndozvakamirira kuona kuti gweta ravo richabudirira here pakuchena-chena kuti vanga vachipihwa nechimari chibeo. Saka tova tichanzwa kuti dare mangwana richati kudii asi panhasi tichikuziva kuti vacharaveswa kuremand prison.
Parizvino vajonasi vari kupi?
Vajonasi parizvino vaiswa kuremand prison ndokwavaiswa nekuti vakangopinda mudare chete vakanzi remanded in custody muchirungu, zvinoreva kuti tikachinja mishonambo yedu vakuendeswa kujeri ndokwavachabvako vachiya kudare mangwana.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vanoita mabasa emaoko paGlenview Home Industry vanoti vasara vari pamene uye vasina pekubata nekuda kwemoto wakapisa zvigadzirwa zvavo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Pashanyirwa nzvimbo ine Studio 7, vazhinji vane zvinhu zvakatsvangwa vachiratidza kushishikana zvikuru. Mumwe anotengesa zvinhu atanda kuzivikanwa nezita rekuti amai Phyllis vati vasiyiwa vasina chekubata sezvo vanga vachirarama nekuveza nekutengesa vari panzvimbo iyi.
Hatichaziva kuti totangira papi, upenyu hwacho hwatotomira kusvika kwokupedzisa. Takabva kutsvirwa 43 months kumashure uko, iye zvinezvi tatsvirwa futi patava totasumuka. Hapana kana chakabuda, zvinhu zvese zvakaparara zvemathousands akawandisa chaizvo. Saka zvaakutotinetsa kutoita sei vana kuchikoro, nzara, mungoona mamiriro akaita kunze kuti zvinhu zvese zvaakutiremera. Hatichaziva kuti todii, taomerwa. Sagadhi anga ari paringoti akangoona moto wakutanga kubvira mushedhi, asi uzoti wakabva kupi. Ndichazve mushedhi mangu manda ndichishandira ka. Zvinhu zvarasika mumwakaru zvinotosvika kana kuma 20,000 or more than.
Vachaus Merekiwa vanoti varasikirwa nemari inodarika zviuru makumi maviri nemapfumbamwe, uye vanoti akakasike kutanga vachirasikirwa nezvinhu pasina rubatsiro rwavanowana.
Shedhi yedu ndapo pakatangira moto, sanga taakumba gadhi ndiyanga aripo asi tanyatsoziva chikonzero chakaita kuti moto wepo. Asi staff yanga irimo estimated zvekuma 28,000 staff yatanga tinayo mushopu. Shopu yedu yanga iri hombe, saka tatiri almost 6 lah. Staff yese yanga irimo roughly zvekuma 20,000. Hazvese hapana chakakwanisa kubuda.
Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti kutsva kuri kuita panzvimbo iyi kwava kuvatumawo kuti vanobvunzira kumaprofita pamwe nekudzin'anga. Murume uyu ati moto isinganzwisisiki kuti yatanga sei yawanda panzvimbo iyi.
Vanhu vatiri kushanda navo panapa takabva kwakasiyana-siyana. Umwe ngo unoshandisa mudzimu, umwe unoshandisa chiprofita, umwe unoshandisa kungo tsvuku, umwe unoshandisa kun'anga. Saka hatisi kuwirirana pazvinhu zviri kuitika izvi. Tinotombotiwo titombotiwo timboitawo mapira yekuti timbopipambobikirwawo doro, timbotsererawo hari izvozvo. N'anga dziripo, maprofita aripo, anoita sevhisi akasiyana-siyana panzvimbo yacho iri kuitikira izvi. Tizoziva kuti chii chiri kuitore nzvimbo. Tiri murima hationi.
Zvinonzi chimwe chipandiko chenzvimbo iyi chakabvira zvakare mumwedzi wamboudzi gore rapera zvinhu zvakawanda zvikaparara. Zvabva Studio 7 panzvimbo iyi zvanga zvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera moto, asiwo kuchipandi chidiki chenzvimbo iyi chisina kutsva, vanotengeserapo vanoti vakabirwa zvakanyanya muzhowe zvayakaitika nezuro, vanhu vachiedza kumhanya-mhanya kuti vabudise midziyo yavo. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba nemamwe makanzura vashanyira nzvimbo iyi nhasi vachida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera moto iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti nhaurirano pakati peZimbabwe neSouth Africa dzichiri kuenderera mberi panyaya yemari yekueriisa Zimbabwe mushure mekunge nyika mbiri idzi dzapeta musangano wekudyidzana nezuro muHarare. Zimbabwe iri kutsvaga mari inodarika bhiriyoni imwe chete, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti South Africa haina urongwa hwekukweretesa Zimbabwe mari yakawanda zvakadai. Zimbabwe inoti hayo yakafara nekuti South Africa yakavimbisa kuibatsira nekudzidzisa mapurisa mashandiro pamwe chete nekuipa zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navaGapare.
Home Affairs yakawirirana nevekuSouth Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa, chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurirana kuti vatangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo kubvira pazvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane mumwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowana zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinodzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru. Chitungamirirwa ministries efinance nemabank avo akarerekerawo zvefinance mareserve bank enyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yeZimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance, international lines of credit nezvimwe zvinokwaridza kuti nyika yedu ikonomi ipundi zviri kushaya. Saka South Africa yakati chiburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zvehupfumi hwenyika atingati maeconomic sanctions abviswe, vakati zvevanenge vachizosevenzawo vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvekwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichipundisa ikonomi yaiwo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.
Ava vanga vari mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kuStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora zvikuru governor weCalifornia vaGavin Newsom nedanho ravo rekuda kubvisa chirango chekutongera vanhu rufu mudunhu iri. VaNewsom vati kutongera vanhu rufu hakuna kunaka sezvo dzimwe nguva vanhu vachimbourayiwa vasina mhosva. Asi vaTrump vanoti mhondi hadzifaniri kuregererwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muSouth Africa zvakawanda zvinoti zvavogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera mashoko anonzi ari kutaurwa nezvematongerwo enyika nemamwe mapato munyika iyi pamusoro pevabva kure ayo anonzi anogona kuzoita kuti vedzimwe nyika vazorwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa svondo rino nemutungamiri wedunhu reGauteng vari nhengo yebato riri kutonga muSouth Africa reANC vaDavid Makura ekuti vabva kure ndivo vari kunyanya kupara mhosva munyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore.
Aya mashoko, anoti tishungurudzei zvikuru isusu semasangano anomiririra zvizvarwa zvekunze kwenyika muno muSouth Africa, nekuti chinoitika ndechekuti kunyangwe ari kuzvitaura asingatauri akatarisana nerusarura rwatinoti zvauri xenophobic speech, asi kuti kunoenda mashoko haudzive kuti anozvitambira sei. Ndo zvinhu zvatinoona zvinoita fuel maxenophobic attacks. It's unfortunate kuti zvakataurwa saizvozvo, asi tikada kudzokazve tikati ngatiindei panyaya yekuti kuparwa kwedzimhosva. Nyaya iyi yakambotaurwa mu2008, yataurwa mu2008. Tikakwidza nyaya yacho nekuti right ngatimbofambai mumajere tinoona kuti percentage yemaforeners kana kuti vabva kure iri mumajere vakawanda zvakadii. Zvatakanowana ikoko zvaishamisa zvikuru, nekuti percentage yachoni yanga iri pasi pasi kudarika vemuno macho vemuno muSouth Africa ndo vakawanda vakazadza majere. Saka kana vamakura vachiti vabva kure ndo vari kupara dzimhosva, zvinofanira kunge zvichinozadzikiswa nomumajere kuti vabva kure ndo vakadi ndo vakazara mumajere. Asi zvakadero hatikurudziriwo kupara mhosva. Kuenda kuchipatara ikodzero yemunhu kuti munhu akarwara aende kuchipatara. Ivo vangadai vakangoita zvavakataura ivo kuti takuzotaurirana nezvihurumende kuti hurumende dzine vanhu vari kurapa kuno, aiwa potaiwo muchitibatsirawo pakutenga mishonga, kwete kuti vataurire vanhu. Nekuti vakataurira vanhu, vanhu vanopedzisira vakurwa mudzinzira, vanopedzisira vakuti xenophobic attack, mangwana vofuma vakuchema. Asi kuda tingangoti is a campaign gimmick, inguva yesarudzo yakusvika vanenge vakuda kuvhoterwa.
Mune matanho amuchatorawo here sesangano rinomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa?
Takatotanga kudhara kunyora matanho kuhofisi yavo vaDavid Makura yekuti nyaya yamataura iyi kunyange mataura musina kunangana mune zvakaipa, asi matorerwo ainogona kuitwa inogona kutorwa mune zvakaipa nevanoteerera. Havana kunyatsoisa mazwi avo mune zvakanaka. Zuro ndizuro taiti vaHerman Mashaba, meya veJohannesburg, vari xenophobic pavaitaura kuti maforeners ndo vari kuita zvakati, ndo vari kuita utsvina, ndo vari kuita umbavha, ndo vari kuti hijacka mabuildings. Ivo vamakura neofisi yavo neveANC vakatoti zvavari kuita hazvina kunaka, zvakaipa, asi nhasi ndo vakudzokorodzati mashoko iwayo. Saka takuona kuti maitira vakaita nyaya yavo haana kumira zvakanaka. Saka takatonyora tsamba kuofisi kwavo tichinyunyuta.
Tinoonawo kuti nyaya hombe iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichiwanda muSouth Africa, mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika nezveupfumi kumusha. Munoona sei musangano wakapera kuitwa nezuro muZimbabwe pakati peSouth Africa neZimbabwe weBai National Commission?
Takabvira kudhara tichiti havadi kubudirana pachena kuudzana kuti iwe zvauri kuita zvazvina kumira mushe. Saka chinobuda ipapo hatichioni, because mareports auya ipapo takanzwa kuti vekumusha vanga vachikumbira kuti dei matibetserawo nemari yekuti upfumi hwedu hudi hunge huchisumukirawo, asi veSouth Africa vati hatigoni kukupai mari iyoyo.
Tinonzwawo kuti South Africa yakazivisa kuti ichawanisa Zimbabwe mari inoita 55 million rand ichange ichinangana nekubatsira kudzidzisa mapurisa zvichitevera ripoti yakaburiswa nevamoshande yainge yaipomera mapurisa mhosva. Munoona sei danho iri?
Chingange chiri chinhu chakanaka, because hapana chinhu chakaipa sekuti isusu tinotarisira kana kuti veruzhinji rweZimbabwe vanotarisira mapurisa nemauto kuti ndivo vanganga vanofanira kunge vachitichengetedza. Saka tinozviona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvaro zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi tiri kutarisa iyo nyaya iri kunetsa kuSouth Africa yemashoko anonzi anogona kukonzera kuvengwa kwevanobva kure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.